zvamunoona vaZulu nyaya iripo ndeyekuti isu sebazi redzidzo, sebazi reprimary nesecondary education, tisu tiri kukwanisa kubata denda recovid rakatenderera mumanharaunda edu.
Kosei muchidaro?
Nekuti muzvikoro medu tinoshandisa yatinoti very scientific profiling, yatinoti standard guidelines for the prevention and management of COVID-19 in all learning institutions. Inenge yakabumbira zvede mastandard operating procedures atinoita, ekuti tinoita testing kana munhu achisvika pagate chimuscreena tichiona kuti zvechokwadi uyu munhu mutano. Akataona kuti akadaro tinomuti iwe chibva wageza maoko, tomusanitiza, tomupinza muchikoro. Asi tinenge chitomutaura kuti gadzirira yatinoti social distancing, iwe usaswedera padhuze neuyo, usaswedera neapo. Saka isusu zvatinga taita semuzvikoro medu, takwanisa kubudirira kubata denda recovid-19 rabva mumatunhu edu.